Makunda no aya nasi apinda mnaraunda ya makumi matatu paine zvikwata zvisere zviri kurwira upenyu kwazvo mugungano renhabvu yepamusorosoro iyi. Zvikwata zvine mapoinzi makumi matatu nemashanu zvidzika kusanganisira Yada, Cranbourne Bullets, Capes United, ZPC Kariba, Tenas, Harare City, Blue City neWawa zviri kudzvinyirirana kubva pazvikwata zvina zvinofanira kubuda kuenda kudivision 1. Nhasi Harare City yaita mangange 0-0 nengezi Platinum Stars. Musi uyo ZPC Kariba yazvambura Manika Diamonds 3-0. Blue City yarovawo Blue Chiefs 1-0. Mangange aita Harare City nengezi ari kureva kuti Capes United haifaniri kudonhedza mapoint pamutambo wayo neCranbourne Bullets mangwana, nekuti kuita izvi kune njodzi huru. Mungorori wemutambo wenhabvu Admire Muyemeke anoti zvingarwadze vakawanda makepekepe akakundikana mhondo yavatarisana nayo iyi.
I feel it will be a very, very sad chapter in Zimbabwean football fraternity. Capes United, you only take the capacity, no time border division 1. Since Capes United, the team of the Bamsoro, apart from Dynamos, Highlanders, the FC Platinum, Mokoro, Mokoro,
Asi, Mokoro, which was it? Va Farajere, Nemurari Zuavo, Lloyd Stemwe, Vanuch. Vatsigiri vavo havafaniri kutya nekuti vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti makwepekepe ibve pairi apa. Asi tiri kunyanyorwadza kana kuvaomesera mumutambo uyu ndekuti Cranbourne Bullets iri pachinhano chekurwirawo hondo yayo kuti irarame iine poindi imwe chete pamusoro pemakepekepe. Tenas iyo yashambawo nhasi yarohwa 2-0 neBlack Rhinos. Wawa ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata gumi nezvisere zvePremier Soccer League. Green Fuel, Simba Bora, Sechamu neHwange dzakatomirira kutora zvinzvimbo zvemuPremier Soccer League kana zvikwata zvakaita seCapes United zvakundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.